Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu chivabvu 3, 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sokudziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushanda pamwe chete nemunhu wese tikuita zvese zvatingagone, nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau. Commission inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation nhasi yazivisa kuti ichatanga kunzwa humbowo kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yeguku rahundi pakati pemwedzi uno. World Bank yopa Zimbabwe, Malawi neMozambique mari zhinji yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Mhemberero dzegore rino dzakanangana nekuburitswa kwenhau munguva yesarudzo mumakore ano, umo mave kuburitswa nhau dzemanyepo dzakati wandei. Mukuzeya nezvezuva ranhasi, tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, tikavabvunza kuti zuva ranhasi varicherechedza sei uye vari kupi.
Nhasi zuva ratiri kuita commemorate World Press Freedom Day. Ndanga ndiri kuUniversity yeGreat Zimbabwe University, iri university yakaita zvinoshamisa zvikuru, yakatanga campus radio, so that at least vanotanga kuti vana vachidzidza vanowanawo enough exposure to real life radio broadcast. So chinhu chatiri kutambira nemaoko zvakanaka zvikuru seministry, kuti nyaya iyoyi yekuestablisha campus radio inoita kuti vana vese vanenge vachidzidza media vanowana training yakakwana, zvokuti pavanozobva ipapo vaakunopinda kungave kumaradio broadcast, kungave television broadcast, vanenge vane experience yakakwana, heads up yakakwana chaizvo.
Asi iro zuva ranhasi iri rakakosha sei kuhurumende?
Isu rakatikoshera zvikuru. Sokuziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushanda pamwe chete nemunhu wese tikuita zvese zvatingagone, nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom. Naizvozvo sehurumende tiri kutarisa kuti zvese zvirimo muconstitution zvakaiswa nevanhu vemuZimbabwe. Zvokuti zviva kwenyu kuti constitution yedu yakabuda muna 2013 yakawiriranwa vanhu vachibvunzwa zvavanoda. Saka zvinoreva kuti zvirimo zvinoda kuti zviitwe operationalize. Second Republic basa rayo guru ndiri kuona kuti taramba tichingovhura maairwaves, taramba tichingodipena democratic space mumedia imomo. Saka ndo basa guru ratiri kuita iro.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare kumasvingo. Tichiri panyaye zwa ranasi riri kucherechedzwa vatori venhau. Mukuru weVoice of America amai Amanda Bennett vaburitsawo mashoko vachitaura nezvekukosha kwezuva revatori venhau iri.
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution, because unless you have free press, which means
muno muAmerica tinoti haasi masanga kuti kusununguka kwevatori venhau ndicho chinhu chakatsanga kuitwa kuvandudza bumbiro remutemo, nekuti kana nyika isina vatori venhau vanoshanda vakasununguka, vanhu havawane mashoko akakosha muupenyu hwavo. Ndosaka muchiona hurumende dzeudzvanyiriri dzichikurumbidza kumbunyikidza vatori venhau kana munyika mukaita kusagadzikana, nekuti dzinoziva kuti nhau dzechokwadi dzinopa vanhu simba, uye vanhu vakawanawo simba vanokwanisa kuva pachikero chimwe nevatungamiri venyika.
Mashoko emukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Tichiri panyaya iyi, Misa Zimbabwe yabatana nehurumende mukucherechedza zuva revatori venhau. Hurumende inoti zvakakosha kuti vapepeti venhau vashande vakasununguka munyika. Rotendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzarongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, mumwe mushandi mubazi rezvemutemo vaCharles Manire vati matambudziko akatarisanwa nawo nenyika ari kukonzerwawo kuti paite makakatano pavatori venhau vanoshandira hurumende nemakambani akazvimiririra. VaManire vati kusunungura zvenhau kunogona kubatsira.
In reality, our challenges as a country has led to media
tambudziko ari munyika kukonzerawo makakatanwa kuvatapi venhau. Asi kuti tigadzirise izvi, zvakakoshera kusunungura mashandiro evatapi venhau.
Kunyange hazvo VaManire vati havakwanisi kutaura kuti mitemo mitsva iri kutarisirwa ine chekuita nezvekubudiswa kwemashoko ichange yadzikwa rini, vatiwo basi ravo riri kutarisira kuti pakupera kwegore rino mitemo yese isingafambirani nemitemo yebumbiro guru renyika inge yagadziriswa. Rimwe gweta vaChris Mike vanotiwo zvinosuwisa kuti vatori venhau vari kupemberera zuva rekuburiswa kwenhau World Press Freedom Day nhasi pasina Broadcasting Authority of Zimbabwe inofanirwa kupa marezinesi yekutepfenyura.
Saka tine dambudziko zuva ranhasi ratiri kupemberera kusununguka kwevatapi venhau, dambudziko rekuti panyaya dzekutepfenyurwa kumawairesi nekuTV vanofanira kunge vachipa mvumo kune vanotepfenyura pamasaisai. Hapana boka kana kuti komiti inonzi Broadcasting Authority of Zimbabwe iyo inofanira kunge ichipa maresinesi kana kuti mvumo kune avo vanoda kuti vatepfenyure. Saka izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kunyatsozvipira pachirongwa chochi chekuti vekutapa nhau vashande zvakasununguka.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaThabani Moyo vakurudzirawo hurumende kuti apo iri kushandura mitemo itevedzerewo mitemo nezvibvumirano zvinoitwa nemamwe masangano akaita seUnited Nations. VaMoyo vatiwo hurumende inofanirwa kubvumidza vemabhizimusi vekunze kuti vawane zvikamu zvinodarika 20 kubva muzana mumakambani anoita zvekutepfenyura.
Donzo redu nderekuti pakushandura mitemo yedu ngatitore zviga zviri kushandiswa muAfrica nepasi rose, zviga zvinosumudzira kwete kuti zvitsikirire nyaya dzekufambiswa kwemashoko. Tikatarisa mukutepfenyurwa kwemasaisai yatinoti yo broadcasting, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko rinotaura kuti haribvumi kuti vanhu vapiwe more than 20% vari vekunze kuti vaise mari inopfuura 20% mubroadcasting. Izvi zvinokanganisa kukura kwedunhu redu rekutefenyura, nekuti rinoda mari yakawanda zvikurusa kuti risumuke. Mukavarambidza vanobva kunze kuti vauye vaise umizha hwavo, ane mari dzavo dzinopfuura 20%, zvinoreva kuti muchidimbu muri kuti hatidi kukudza, hatidi kuvandudza kutefenyurwa kwemashoko.
Vamoyo vakurudzirwa vatori venhau kuti vaite basa ravo nemazvo.
Zvatinotaura isu panyaya dzekufambiswa kwakanaka kwebasa rekunyora nhau nekupepeta nhau, kuti tinde pahunhu hwekupepeta nhau dzacho, hatinotiwo maethics. Hunhu hunongoreva kuti ngatirambe takamira pachokwadi sevatapi venhau. Kana tichinyora nhau dzedu, ngatitsvage mativi maviri kuti tinzwe kuti nyaya iripo ndeipi. Tikange tatora rwaro rwakadai, zvinonetsa zvikurusa kuti hurumende ipindire pakufambiswa kwenhau.
World Press Freedom Day inocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore rega rega. Misa yapemberera zuva iri pasi pedingindira rinotarisa zvingaitwa kubatsira utongo hwejekerere mudunhu nepasi rose, kana kuti Regional and Continental Instruments Key to Democratic Media Reforms. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vatori venhau munyika vanoti vari kutadza kuita basa ravo nemazvo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitemo inovambunyikidza pamwe nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vatori venhau ava vanoti havana kusununguka kuita basa ravo pachena vasingatye, vachiti vanogara vachitya kurohwa, kukuvadzwa kana kusungwa vari pabasa. Mumwe mutori wenhau uyo akamborohwa nekusungwa nemapurisa munguva pfupi yapfuura, Costa Ngomo, audza Studio 7 kuti mapazi ehurumende akaita semapurisa nemauto ndiwo anonyanyovashungurudza.
Mumastreet umu pavanenge vachirova mavhenda, isu patinobudawo chitiitewo basa redu, ivo vachiitawo basa ravo, ivo vanozodzoka vaakutirova. Saka kana takutaura nyaya dzepress freedom muZimbabwe, ndingangoda kuti pane matanho achiri kuda kutorwa kuti basa revatori venhau ringe richifamba zvakanaka, kuitira kuti tiite basa redu pasina kutya.
Mutauriri wesangano revatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association vaLeopold Munende vanoti nyaya yekurohwa kwevatapi venhau yave kuita kuti vamwe vavo vatye kunyora dzimwe nyaya.
Environment iripo ike zvino inotyisa maYoung Journalists, especially mamwe achiri kucollege. Kuti zvinzi chireporter politics uchibva kucollege anenge akutyawo, nenyaya yekuti anoziva kana akanyora zvisingadikani nestate hazvishamisiri kuti mangwana makusena anomuka masiya ari padhoo pake achimumhorosa kana kuti achimutora kana kuti achimurova.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Tawanda Karomba anoti anoona sekuti vatori venhau vangashande vakasununguka kana mapazi ehurumende akavapa mukana wokuita izvi.
Watingati iyo press freedom haimo muno muZimbabwe, irimo asi inoda kukwenenzverwa, inoda kukwiridzirwa kuti tinyatsova neenvironment yakanaka. Zvinhu zvakaita sekuti mapurisa atisiye tichinyatsoshanda zvakanaka.
Sofia Mapuranga atiwo kunze kwekushungurudzwa nemapurisa vemapato ezvematongerwo enyika kana vanhuwo zvavo, pane mitemo yakawanda inovatadzisa kuwana mamwe magwaro avanenge vachida kubva kuhurumende kuti vakwanise kuita basa ravo.
Tikatarisa pane mitemo inenge yakatarwa nehurumende inoita kuti vatori venhau vasange vachikwanisa kuwana imwe yatingati information inofanira kunge iri mupublic domain. Saka mitemo iyoyo inopiringisha mapepetero atinoita nhau, nokuti unenge usina mukana wekuwana information yaunenge uchifanira kuti uwane.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti mitemo yakawanda inokanganisa vatapi venhau kuita basa ravo nemazvo. Vanoti mitemo iyi inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Interception of Communications Act, Official Secrets Act nemimwe.
Yakawanda unogadzira nziyo nemanzi inoshungurudza kubva kumitemo iyi. Chechipiri chatinoona chichisangana nacho kusagadzikana kwaupfumi hwenyika. Zvazvinoreva ndezvekuti mapepa nhau anokanganiswa zvikuru, saka vana vemuZimbabwe vasina cheuviri vanenge vakudzingirirana nezvinhu zvakatarisana nezvinogutsa dumbu, zvinovandudzira pfungwa. Vanenge vachiti tinozozviona kana dumbu raserera.
Vatiwo pane zvimwewo zviri kunze kwemutemo zvinoitwa nehurumende zvinovhiringa basa revatori venhau, zvakaita sekuvharwa kwakaitwa internet nehurumende munandira.
Mukadzima masaisai nematandemutande anofambisa mashoko, zvinopokana zvikurusa nekuvandudzirwa kwemapepa nhau uye zvino kusumudzirwa kwekutaura.
Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vanoti kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richipa vatori venhau rusununguko rwokuita basa ravo pachena, vatori venhau vanofanira kusunga dzisimbe kuti mitemo inovashungurudza ibviswe.
Mapoka akaita sana MISA, mapoka akaita sana VMCZ nemamwe, vatori venhau vanofanira kuti vashande navovo kuti vasunde muchinyararire zvisina kunyanya kuzova nokusunda kune chisimba kuti zvidaro.
Munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanoita basa rakakosha chose munyika, uye ndosaka hurumende yave kusandura mitemo kuti vaite basa ravo vakasununguka. VaMangwana vati vanotarisira kuti mabhiri ekushandira mutemo weIPA nekuvandudza mimwe mitemo yezvekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko ange aendeswa kuparamende muna Chivabvu. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rese senzira yekurangarira kukosha kwakaita basa rinoitwa nevatori venhau, pamwe nekuti dzihurumende dziremekedze kodzero dzavo kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo vasingambunyikidzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mukupeta nezvesuva revatori venhau iri, mhemberero huru dziri kuitirwa kumuzinda weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Vatori venhau pasi rose kusanganisira vekuZimbabwe vari kumhemberero idzi. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kuAfrican Union, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muAU muzvare Wayne Musabayana.
Dingindira redu rakanangana nevatapi venhau tichitarisa zvavanoita musarudzo nenzira dzavanoshandisa kutapa nekushambadzira nhau pamwe chete nezvimwe zvinhu zvingangove zvichivanetsa. Saka dingindira iri rinokwana chaizvo pakutizvo iyo inonzi social media iyi mazuva ano yafararira nenyika yose. Dingindira iri rakanaka pakuti vanhu vasangana zvino vachichitarisa kuti zvakanaka pazviri ndezvipi zvinobatsira isusu vatapi venhau, zvakashata zvacho ndezvipi, uyezve zvakashata zvacho tingaita sei kuti zvisanyanya kubata-bata basa redu. Nekuti kwatovo nokumwe kutya kwekuti dzimwe nguva basa revatapi venhau raakutotarisirwa pasi zvichinzi vanonyepa vanhu apa nepamusana pezvinobuda paiyo social media iyoyi. Saka zvabatsira kuti vanhu vekunyika dzese dzakasiyana-siyana vasangane vaise misoro pamwe chete vaone kuti vangadhila sei nenyaya iyoyi. Chimwezve chakakosha ndechekuti suve African Union tinokurudzira kusarudzo kuti dziitwe munyika dzakasiyana-siyana.
Nyaya dzenhau dzemanyepo dzinokanganisa sei zvinhu panguva yesarudzo?
Pane kushushikana ikoko kwekuti nhau idzo dzemarehwarehwa ekunyepaya anogona kukanganisa vanhu vanenge vachida kunovhota zvavo, votaurirwa manyepo votogara zvavo kumba vorega kunovhota. Rimwe nguva voudzwa kuti nhengo akashata iye haana chaita, vototi hanichamuvhoteri. Saka isusu tine chido chekuona kuti pamwe chete nevamwe vedu vekuUnited Nations kunyanya-nyanya vaya vanonzi veUNESCO tingaita sei kuti tibatsire basa redu iroro revatapi venhau kuti rirambe richienderera kumberi vachishandisa zvavaisiita kare, vachisanganisawo nesocial media asi zvichifamba zvese mune zvakanaka.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reAfrican Union muzvare Wayne Musabayana vari parunare kuAddis Ababa, Ethiopia, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vari kutarisirwa kusangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov kuFinland kuti vazeye kunetsana kwenyika mbiri idzi muVenezuela, umo muri kurwisana hurumende nevakaipandukira. Malawi iyo iri kutarisirwa kuita sarudzo musi wa21 mwedzi uno, nhasi yamboedza kushandisa mishina ichashandiswa kuverengwa kwemavhoti senzira yekugadzirira sarudzo. Tombo kupai dzimwe nhau muchidimbu. Mukuru mukuru wedare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera nemamwe makore mashanu temu ya governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. World Bank yapa Zimbabwe, Malawi neMozambique mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti half a billion yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai necyclone Kenneth. Zimbabwe ichawana mari inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 million. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti vabuda mubatanidzwa weMDC Alliance vachiti vanogona kuzoshanda nemubatanidzwa uyu mune ramangwana. Komisheni inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation nhasi yazivisa kuti ichatanga kunzwa umbowo kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yekuraundi pakati pemwedzi uno kana ichinge yapedza kutsanangurira veruzhinji gwara rairi kutora mukuita basa rayo. Mutori wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusangano waitwa nekomisheni muHarare, imwe nengo yekomisheni iyi amai netimusanhu vati kana chirongwa chavari kuita pari zvino munyika yese chapera, vachatanga kunzwa humbo kubva kune veruzhinji munzvimbo dzakaitika kuKuraundi.
Tabva kumaoutreach kwedu, tave kutanga kuchienda mumacommunities medu kuti tichinotanga kunyanya. Ndofunga tataura nenyaya yekuti kuKuraundi ndo yatakasarudza seya tichatanga nayo muna 2019. Saka takutanga kushenda kuma communities kuti tinoona kuti tinotanga sei, tinopinda sei, tichinoona ani, tichinoitei, takatarisana nenyaya yekuKuraundi.
Vati commission yavo iri kutora dano iri nekuti veruzhinji vakaratidza kuti vachavimba nekutenda basa recommission iyi kana ikange yagadzirisa nyaya yekuKuraundi.
Patakatenderera nenyika, kuKuraundi ndo yakasarudzwa nevanhu kuti nyika ino ive netrust necommission, kuti ive zvine trust neprocess yatiri kuita. Takaona kuti tikatanga nekuKuraundi zvinoita kuti rimwe basa rese ratatarisana naro rikwanise kugadzirisika.
Asi mumwe apinda mumusangano uyu asina kuda kudomwa nezita aradza kusafara nenyaya yekuti pane vamwe vakaurawa paKuraundi vave kutofukunurwa komisheni isina kuzivisa veruzhinji. Asi makomishina ENPRC ati komisheni yavo haisati yatanga kuita zvekufukunura makuva evakafa. Ati svondo rapfuura mission iyi yakakokwa neimwe mhuri kuCholocho kuti ipe uchapupu apo imwe mhuri yaichera makuva ehama dzavo dzakapondwa panguva yekuKuraundi.
Isu sekomisheni takatanga kuita maoutreach and urongwa hwedu hwese hwekomisheni tichacommunicate. Zvema exhumation sekomisheni hatisati tasvikako.
Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurawa panguva yekuKuraundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Amai Emerenzi achitsaka vaudzawo komisheni kuti mabhizimisi avo anoparadzwa nguva yemhirizhonga uye iyi inyaya yavanoda kuti komisheni yavo igadzirise. Komishina Musanhu vati kunyange hazvo komisheni yavo iri kutanga kunzwa humbo panyaya yekuKuraundi, pane nyaya dzakawanda dzakabuda mumatunhu akasiyana-siyana dzichaongororwa nekomisheni yavo. Vati nyaya yekuKuraundi yakabuda zvakanyanya kumatunhu eMidlands, Bulawayo, Matabeleland North ne South uye kumatunhu emashonaland East, Central ne West. Nyaya dziri kunetsa vanhu inyaya dzemirizhonga panguva yesarudzo. Kwozoti kumanikaland vanhu veko havasi kufara nemafambisirwo akaitwa nyaya dzemangoda. Ukuwo kumasvingo vagari vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vakabviswa munzvimbo dzavaigara kuti pavakwe madhamu akaita setokwe mukosi kana mamwe mabasa ebudiriro asi vasingapiwe muripo sezviri mubumbiro remutemo. Commission iyi yati chaongorora nyaya idzi dzose nekutora matanho ose anodiwa akaita sekuti vakapara mhosva varipe kana kusungwa uye vati vachashanda neveruzhinji panguva dzose. Commissioner Godfrey Chadavati vanhu vakasununguka kupa humbo kucommission yavo uye pasi pemutemo imhosva kurambidza kana kuchidzira munhu anenge apa humbo kucommission yavo. Vati nekuda kwaizvozvo vese vachapa humbo kucommission iyi vachange vakachengetedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatarisana nekuwedzera utungamiriri wacho chiri pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League. Panguva iyo murairidzi mutsva wechikwata cheDynamos Tondiraindiraya ari kuedza kubvisa chikwata chake mumadhaka machiri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi weDynamos Tondiraindiraya ari kuedzwa masimba zvakasimba apo chikwata chake chiri muRufaro Stadium nesvondo kusangana neZPC Kariba iyo iri kubvira moto unotyisa kubvira makundano enhabvu emwaka uno atanga. Ndiraya akatambidzwa basa iri svondo rapera kwadzingwa basa Lloyd Chigove ndokuita mangange 1-1 ne-1 asi vanoongorora mutambo wenhabvu vanoti iri raive rakiri achangopinda basa zvekuti mutambo neZPC Kariba ndiwo chaiwo ucharatidza kuti Ndiraya achagara pabasa kwenguva refu here. Aka kave kechipiri Ndiraya achirairidza Dimbare sezvo akambova nebasa iri muna 2015 ndokudzingwa zvakashamisa veruzhinji mushure mekunge chikwata chake chapedza chiri pachinzvimbo chechipiri pasi pemagamecocks eChicken Inn. Asi mongoro mutambo wenhabvu vaEmmanuel Machinya vanoti Ndiraya ari panguva yakaoma sezvo vatsigiri veDimbare vachida kukunda mumitambo yese yavanotamba svondo nesvondo.
Ndiri kunzwa manyukunyuku. Tanga tane nguva yakati rebei tisina kukunda chikwata cheCapes United. Saka nekuti tachikunda nhasi mushure mekunga tazama kwemakore tichikundikana zvinondipa mufaro izvozvo.
Ndiraya pachake anoti acharamba achishanda nesimba kusimudzira Dimbare kubva pairi pari zvino apo pasiri kufadza.
Ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Sachigaro weDynamo Supporters Association yemuHarare vaBenjamin Munzira vanoti Ndiraya atanga zvakanaka nekutora point kunze kwemushandi kute 1 vachiti ivo vave kutarisira zvekusimudza mukombe wegore rino.
Tikutarisira kuti tikatangira patatanga apaka tirikufungidzira kuti tinosvika kumberi totora league.
Asi chikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum hachisi kunyanyoremerwa apo chiri pamusha Mandava Stadium mangwana neHerentals iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum iri pamusoro nemapoints matatu zvekuti mumwe mutsigiri wavo vachatenda makazvu vari kuona vachiwedzera utungamiri wavo vari pamusoro pePremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. iri izuva racherechedzwa pasi rose nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040, ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganiwewo kunzwa nhau dzedu dzemangwanani kutangana 6 PM muvhuro kusvika chishanu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau. Komisheni inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation yazivisa kuti ichatanga kunzwa umbowo kubva kune veruzhinji pakati pemwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.